600 UTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Grace Mugabe vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe. ZANU PF inoyambira vatsigiri vayo muMashonaland West pamusoro pevanhu vainoti ndeve G40. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe nezuro vakakwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe anovigwa kumarinda eHeroes Acre muHarare. VaMugabe vakaradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba muna Gunyanya 2019, asi mamwe madzishe emunharaunda mavo akati vanofanira kunovigwa kuHeroes Acre. Vana vavaMugabe vakapikisa mutongo uyu, asi dare raMagistrate rakati havaifanira kuita izvi nekuti handivo vakaendeswa kumatare. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain vaAlex Magaisa.
Nyaya iyi inokatyamadza nekuti unoshaya kuti chavari kuramba vonetsera mushakabvu uyu chii. Zvinokonzera vanhu kuti vatange kufunga kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvavanoda kuita zvisina kunyatsoita tsarukano. Saka zvinonetsa tisingazive kuti ivo amai Mugabe vachakwanisa kubudirira here kudare kwavaenda uko. Kunogona kuve kunogona kunetsa nekuti dare rinogona kuti manonoka kuuya, mungadai makauya kare. Asi chinonyanya kushamisa ndechekuti dare rekuMagistrate Court rakataura hero kuti vana vaMugabe havana kodzero yekuti vamire panyaya yababa vavo. Asi zvinoshamisa kana kuti munhu akauya nenyaya iyi atoriwo mutorwawo zvake, asinei nana vaMugabe, haisi hama yaMugabe, haasi mwana vaMugabe. Zvino matare anogoti vana vaMugabe havana kodzero yekumira panyaya yababa vavo, asi mutorwa onzi nyaya yake ngaisimudzwe, hazvina kumira mushe.
Asi tichitarisa mutemo wenyika, vangamanikidza here mhuri yavaMugabe kuti vanovigwa kumarinda eHeroes Acre?
Zvinenge zvangu zvechisimba, zvekushandisa chisimba. Handioni kuti vane kodzero yekudaro. Vanhu vazhinji chaizvo vakanzima national hero, asi mhuri dzavo dzakati aiwa isi tinoda kuti munhu wedadi anovigwa kumusha. Vakawanda chaizvo vana Oliver Mutukudzi ndofunga, nevamwewo vakatiwo vakanovigwawo kumisha yavo. Saka hapana chinhu chakamboipa chakaitwa nemhuri yekwana vaMugabe kuti vakati vanoda kuti baba vavo vanovigwa kumusha kwavo kwaZvimba. Ava vane vatoda kuvasimbirira kuti vavigwe paHeroes Acre kwangowo kushandisa ako chisimba chisina kana nematuresi.
Asika pari kuita hongu muri gweta dzimwe nyaya dziri kutaurwawo nemamadzishe yekuti aiwa panga patocherwa rimwe guva nekudaro pachivanhu hazviite kuti rivharwe iko kumarinda eHeroes Acre.
Aiwa rangaracherwo nechisimba chinenge chida kushandiswa handisingaziya hangu asi vakabvuma vakati ngavaenda vanovigwa kumusha kwavo vakanovigwa saka zvangu kwangu kukonetsawo handisingaziye kuti chavari kunyanya kuzviitira chii kuti pane zvimwe here zvavanofungidzira zvinogona kuve zvichipa simba kuti vamugabe vaende kunovigwa ikoko kana kuti vafukunyurwe nekuti handione zvine musoro kuti moda kufukunyura munhu akavigwa patoni makore maviri iko zvino izvi moda kuti hanzi tomuendesa kwakati mhuri yacho kaidi iye mushakabvu wacho zvinotaura kuti akanzi akati haadi saka ni kwangu kungonetsawo hako handione kuti pane nyaya iyi yakanyanya kusimba iri papo
tisinga mhure yedu matare Dr. Magaisa pane matambudziko ei vanhu vakapedzisira vakuona kunge matare enyika aakupindira munyaya dzezvematongerwo enyika paanenge achipa mitongo apa
aiwa kazvinonetsa nekuti tagara tichitaura kwenguva yakareba kuti matare edzimhosva anofanira kungotonga mhosva vari independent vasina vanhu vanenge vachivataurira zvokuita vasingaudzirwe saka kana pakaonekwa kunzi panenge pakushandiswa maoko asiri ematare maoko ari kubva kupolitics zvinonetsa nekuti zvinosoresa matare acho
gweta vachidzidzisa mutemo pauniversity of kent kubritain vaalex magaisa vange vari parunhare kubritain nablessing zulu westudio 7 nhengo yepolitbro yezanupf mudunhu remashonaland west vaziyambi ziyambi vakayambira nhengo dzavo pamusangano weprovincial coordinating committee marimwezuro muchinoi kuti vangwarire kupa zvigaro kunhengo dzechikwata cheg40 nunurai jena anotipa nyaya iyi
nhengo yepolitbiro yezanupf mudunhu remashonaland west vaziyambe ziyambe vakayambira nhengo dzavo pamusangano weprovincial coordinating committee kana kuti pcc nezuro muchinhoi kuti vangwarire kupa zvigaro nhengo dzechikwata cheg40 vaziyambe vanoti bato ravo rine umbo hwekuti nhengo dzeg40 dziri mumatunhu ose uye dziri kushandisa mari kupinda pazvigaro nedonzo rekuzobvisa mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pachigaro
ndanzwa kunzi mari iri kutenderera I've been following what has been happening and we received a report the majority of g40 people decided to stay in ZANU-PF and fund mimi muri panapa so that vanhu vavo vamwe vangavaya dormant vatore ma position and then they challenge the president so we want genuine cadres ve ZANU-PF to be on the lookout for those fake people
vaziyambe vakayambirawo nhengo dzavo kuti dzitevedzere gwara remusangano vachiti vasashandise madandemutande kutukana nekufumurana zvinenge zvichiitika mubato mumashoko anofungidzirwa kuti ainge akananga kune gurukota rezvematunhu uye mumwe wevamwe vari kuda kukwikwidza chigaro chasachigaro mudunhu remashonaland west amai mary muliswa chikoka avo vakanga vasiri pamusangano uyu vaziyambe vakati dzimwe nhengo dzavo dziri kutaurira hama dzavo mashoko akaipa ekutaura kune vavari kufungidzira kuti vari kuda kuvakwikwidza
because vamwe vava kutozviona fanika hameno kuti vane mapowers anobva kupi havachatedzere gwara remusangano zviri zvemubameni
masviba
but you find kuti others vanozvitora vonopa hama dzavo dziri kune mamwe mapato ndova kutokomenda as if they are members of ZANU-PF
sachigaro weplatform for youth development vaclarisa majuku vanoti nyaya yemakakatarwa mubato rezanupf yakabva kare uye haiperi
kune veruzhinji vagara vachiziva mashandiro anoita zanupf kubvira vapa vatanga kutonga vanoziva kuti vanonyatsobudirira kana mukati mavo muine makakatanwa muine mapishapisha bato rezanupf haritokwanisi kunyatsorarama kana risina vari kunetsana ndofunga mungada kuziva kuti kubvira makare uko taiponesana vamunangagwa namai mujuru anga angori mafactions iwayo pasure napo taingoziva zvenguva yavana zvobhoya pane nyaya dzaibuda dzidzi nezvekumasvingo paari kunetsana pazobuda mubato vatekere ndichienda mberi zvakataro saka makakatano muzanupf igaro ziva
Hatina kukwanisa kubata mai mulisi kwa chikoka asivamwe wakuru mubato vano chipaita roparakaipa pakati pavo na maziyambe. Mubato iri maita makakatanu wano chikisa alikukonzira mirishunga ni kuruwira shigaru. Ndaka mira Studio 7 Muchinoi njini Nunura Ijena.
Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day. Apo varairidzi munyika vari kuchema kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende zvikuru panyaya dzemihoro. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa 5 Gumiguru gore roga roga. Dingindira regore rino rinoti varairidzi pamongo wekumutsidzira kwedzidzo kana kuti teachers at the heart of education recovery. Mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira Joe vanoti zvinosiririsa kuti varairidzi muZimbabwe vari kucherechedza zuva iri varairidzi vakaremerwa nemihoro iri pasi uye kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa zvikuru munguva ino yedenda recovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe kubva kubazi ravo pazuva revarairidzi iri. Ngati nzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Joe panyaya iyi.
Zvii zvamungati zvinofanira kuitwa zvamuri kutaura Dr. Joe? Dziwo zvii zvavanosungirwa kuita munyaya dzedzidzo takananganawo nezuva irori. Varairidzi munonzi hamuna kubatana kana yasvika nguva yekuti munge muchitaurawo nezwi rimwe chete inganzi nevamwe ndo let down yenyu zvii zvamungataura.
Chitoro chemunhu wekupitiz kana wekuzimta kana wekuarutuz kana kumwe chete zvese zvinobuda kuti tionere maonero pamwe chete uyezve tinokurudzira varayiridzi vari muzvikoro vatinotungamirira kuti vatorewo shamu vachingotinyambudzira nokuti zvatinenge tifanira kutaura zvinhu zvinovaafektaivo.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti bazi reSouth Africa rinoona nezveutano rinonzi rava kuramba kupinza mabasa vanamukoti vekuZimbabwe richiti Zimbabwe haisisina vashandi mune zveutano vakakwana nekuti vanhu vazhinji vari kubuda munyika iyi. MuNewsday makare, Zimbabwe Republic Police inoyambira kuti icharanga mapurisa vari kunyora pasocial media vachigununʼuna pamusoro pekushomeka kwemihoro yavari kupiwa. Chronicle rinoti zvichitevera chikumbiro chemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame, hurumende yeZimbabwe yatanga urongwa neRwanda hwekuendesa varayiridzi vemuZimbabwe kunoshanda kuRwanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kutenda zvikuru nebasa guru ramunoita muchitibatsira kuexposure ZANU-PF mabasa aya ainoita nekunzwa kwamunoita vanhu vakaita sana Gakadya nana Mugwadi vanoshingaira kutaura paStudio 7 vachifunga kuti vari kushamisira kuti masanctions akauya neMDC Alliance. MDC Alliance yakafangwa 1999. Tine 41 years tine independence. Tine maschools kumaundaro wenhu vana vari kufunda pasi pemiti izvozvo. Tine maschools kubhinga uku vana vari kudzidza vari pasi pemiti. But nhasi uno after 41 years munotudza kuti MDC Alliance ndakaunza masanction arume. Zimbabwe yese vana vadiki ine vanhu vakafunda kupfuura imimi vanofunga kupfuura imimi. Rambai muchidaro zvenyu totenda kuti muri kutigonera stereki muchiefs exposer kusvika ipapo. Kana ifuwadi mukushamisira muchiti hei chamisa hana zvaanoita, it's not about chamisa, it's about Zimbabweans. Zimbabwe yese vana vadiki. Zimbabwe ine vanhu vakafunda vari kuziva zvavari kuita. Zvamunofunga ndozvatinofunga isusu. Hamungafungiri Zimbabwe yese kuti hanzi masanction ake ne MDC Alliance. Varume zvamukutaura izvi zvaiteerwa kudhara, not nowadays. Not nowadays. Itai zvenyu tosangana chete.
Makadini zvenyu vateereri veStudio 7 kusanganisira navashamarari vacho ezita ndoitwa Renius Zvarevashe kana kuti Vanguard Don. Nyaya yangu ndeyekuti munyika medu mashata, vanhu vese ngatisomuke tindorejista kuvhota, because tikazvitarisisa even kuungana chaiko chaiko pamadare emumusha kunonzi vana vekwamaiguru ndo vanobvumirwa kuungana nekuti ndokune vakomana vakuru vane simba. Isusu vekwamainini hatitendedzwi kana kuungana kunonzi kune COVID tinosungwa, asi vekwamaiguru kana vakaungana vari kuda kuita matare avo vachigadzana pazvigaro pazvigaro havana kana unovasunga nekuti ndivo vekwamaiguru. Saka ndiri kuda kuti isusu sezvo tese tine kodzero kuwana chokuita mumusha medu tinofanira kuwana mukana wakainzana. Saka handei tese tinorejista tivhote.
Hefton Mbedzi uyu, Hefton Mbedzi anoti hapana asingazvioni zvematongerwo enyika zvemamumwe maopposition party ana Douglas Wader nemamwe mapato ari kuvambwa kuti ari pamwe neZANU-PF. Hapana munhu asingazvioni, zvinhu zviri pachena, zvinhu zviri pachena. Aiye Mwariwo hake, Mwari wacho unonzi ariko vakomana. Angatadzawo here kubudisa vana veIsraeri? Inga vana veIsraeri akavabudisa vana. Nyika yeEjipita iya, nyika yeRwanda iya, zvo zvakafanana nezvetiri, tiri muEjipita chaiyo. Tichabudiswawo riini? Tichabudiswa riini muEjipita? Zvinhu zvakaoma kudai. Nemakereke mawandiro avakaita kudai, maprofita ariko achiunganidza vanhu mamillions nemamillions achitaura nezvamwari achiti tinotaura namwari hamuprofitira mangwana nei hamutauri nezvenyika yenyu sei ikachiwira mumadhaka muchiona ngatiregei kutamba neshoko ramwari nyika iri kuinda pakaoma ine kuda kwemunhu mupenyu zvake munhu mupenyu takatarisa tichiona ngatirege kudaro mwari ngaaite nyasha ndatenda
dambudziko randiri kuona mhenu yekustudio 7 kuti munoita kusarudza mashoko ekuti yatinoburisa yatinoburisa ya ndinongonzwa hangu vachitukirira vanhu vezimbabwe vari diaspora e zimbabwe kune nhamo vakamboya kuzimbabwe here vari kuti kune nhamo vari kungoziva kuti kuzimbabwe kwabudirira kwaane zvakawanda zviri kuitika kwaane zvizhinji ende ndikada kundi kutaurirai vakomana imi ndikutaura mese muri kudiaspora munoita tsika yekutukana muchitanzi isisu heta soti tichazoti aiwa ndida kukutaurirai zimbabwe haisisirei yamaifunga ende musaite tsika yekuti munotiza misha moenda kudiaspora uko ndinotanga kutukirira hurumende kana kutanga kutukirira nyika yenyu ini ndinopokana naizvozvo ndida kuti ndikutaurirei panapa kuti zimbabwe kuno kwatiri kumusha kunoko izvozvi mukasvika kumisha hakuna musha usina motikari hakuna musha usina magetsi masora ndaazara hakuna nzara kuno takarima zvokuti sori chingwa tiri kudya takarima mawiti takarima seabhinzi takarima zvibagwe takarima mambaira mbatatisi amene muri kuona nhamo muri ikoko iwe kana wakanyepera mhuri dzako kuti inini ndikushanda kudiaspora usingatumire mhuri dzako mari uchivataura kuti hanzi uchachinja nyika I'm sorry for you friends ndati ndikutaurirei ini ndirimwe muzimbabwe ndinogara kuno ndiri kuhurungwe ndikukuudzai kuti very sorry musaite zvenyu muchitaura zvamuri kutaura izvi
mamuka sei mamuka sei mamuka sei kumhuri yezimbabwe vana vese veshanduko mamuka sei aiwa zvondoda kuti kuna vachamisa madimikira enyu ese aya amaire vaya akuda kuchizoshanda manje because apoto yayazokwata ende yakwata upenyu hwezanupiefu hwaenda zvamaireva zviva muchitaura kuti rima rinotsura chiedza zveshuwo idi zvaakuoneka ani zvake uchada kunzwa nekuti zanupiefu hakuzvisina masoja acho ari kutambira pinatsi mapurisa mapinatsi maticha madhokuta vese angori mapinatsi ivo vachirya vari vaivi aiwa apa hapana chekutaurapa chichenjererai chete vachamisa sekutaura kwenyu kuti mugone kuwanikwa pabhaloti mukangowanikwa pabhaloti kupinda kupinda muchifamba aiwa ngaapinde mukomana ngaapinde zvake aiwa pinda mukomana aiwa poto yaya yakwata yakwata zvekuti hamatyisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari pakati pemakakatanwa nenhengo dzebato ravo reDemocratic Party ukuwo vachinetsana nebato rinopikisa reRepublican Party pamusoro pezvokuita kuti America isatadza kubhadhara zvikwereti zvayo izvo zvisati zvamboitika. VaBiden vanoti havagoni kureva kuti chibvumirano chekukwidza mari ingakweretwa neAmerica kuti ibhadhare zvikwereti zvayo kungaitwa here mumavhiki maviri asara kuti chinyoreranwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo masocha vaudza Studio 7 kuti kana pakasaitwa chibvumirano pamusoro pekuwedzera mari inogona kukweretwa nehurumende yeAmerica, dhora reAmerica richadzika muhuremu, izvo vanoti zvichavhiringa nyika zhinji pasi pose kusanganisa Zimbabwe. Muhurukuro yataita navo tatanga nekuvabvunza kuti chii chinombonzi debt ceiling iri kukonzera makakatanwa aya.
Debt ceiling imari yokukwereta payasvika, nokuti hurumende yeAmerica inenge ine pokuti mari dzatiri kukwereta idzi tofana kukwereta kuti dzifike pa Maria Kat. So muAmerica wike zvine yanga iri pa 28.6 ndofunga trillion. Yekundo patofana kukwereta kana tichikwereta pazvirongwa zvehurumende kuti hurumende irambe ichifambira mberi. Saka kana mari yechikwereta cheAmerica ikange yasvika ipapo, vanobva vada kuita kumaparamende avo kuchinovhota kuti toiwedzera nemari tirambe tichikwereta.
Chii chiri kuitika pakati pava Joe Biden nevamiriri vemapato ose pamusoro penyaya yedebt ceiling iyi?
Kana makakatarwa makuru zvikuru mapato maviri aya rinotonga rava Joe Biden ramademokrats riri kuti kune ramarepublican rakarusa rava Trump, iri ngatichibatana tivhote tiwedzere mari yokukwereta iyoyo pamusoro peyatinayo, nokuti zvikwereti zvacho zvatinoda kubhadhara nemari iyoyo zvakaitwa muhurumende dzose dzamarepublican nedzamademokrats. Saka zviri kuita marepublican vava kuti aiwa, imimi ndivo uri kutonga, votai moga kuwedzera chikwereti ichocho. VaBiden nepati yavo vachiti aiwa, zvikwereti izvi ndezvedu tose, ngativhote tose, nokuti vanoziva kuti Joe Biden madhemokrati vakavhota voga kuwedzera chikwereti ichi, vanozoitika voenda kumaelection vonzi havo vakavhota voga, isu tisipo. Saka marepublican ari kuramba kuvhota, vaJoe Biden vaiti aiwa, imi kana musingadi kutibetsera kuvhota kuwedzera chikwereti ichi, isu hatidi, hatichiwedzeri tiri toga, nokuti nyika ndeyedu tose, zvekare zvikwereti zvatinoda kubhadhara zvakaitwa nehurumende yenyuvo imi muchitonga.
Profesa Masocha, kana pakasave nekuwirirana pakati pavo vose, chii chinoitika kuAmerica?
Zvinhu zvikuru zvinoitika kuAmerica nepasi rose, noti America chete, nokuti ndinoti nepasi rose nokuti dhora reAmerica rinodiwa nenyika ipi neipi zvayo kuti ikwanise kutenga zvinhu zvaisina kunze kwenyika. Saka zvinoitika zvihombe zvokuti America ikakona kukwidza chikwereti, mari yezvikwereti iyoyo, uremu hwedhora ravo huchadonha, hwadonha huchadonhesa US dhora rose rinaani naani zvake nyange kusvika kumusha kuZimbabwe uko. Zvekare muno muAmerica umu interest, mari dziya dzinochajwa pakukwerera kunenge kwaita vanhu, mamogeji edzimba, interest acho achakwira. Zvikwereti zvingava zvemota, zvingava zvamastudent loan, interest acho achakwira zvekare. Saka mitengo yezvinhu zvese zvinotengwa neUS dhora mungava muAmerica kana kuZimbabwe nedzimwe nyika dzose dzapasi rose, mitengo yazvo inotanga kukwira nokuti uremu hweUS dhora hunenge hwadzakira.
Zvino profesa, nhasi takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, chii chatakamirira kuona pamusoro penyaya iyi?
Takamirira kuona kuti madhemokrats ava Joe Biden vachakushandisa here umwe mutemo wokukwidza chikwereti ichocho wavasingadi kushandisa ike zvino, nokuti zvikwereti zveAmerica zvinofanira kunge zvichibhadharwa mwedzi uno waOctobha usati wapera. Saka ndizvo zvatakamirira kuona kuti vachashinga here kukwidza vomene, kana kuti vachangoti aiwa, chaitika chaitika, isu kana musingadiwo hativhoti. Zvekare tine takamirira kuona kuti marepublican aya vachabvuma here, vaBiden vachatanga kufamba musangano mumatunhu akasiyana-siyana aya America vachitaura navavhoti kuti marepublican haasi kuda kudi haasi kuda kukwidza chikwereti ichi, kurevera marepublican asingadi kukwidza kuvavhota vemavhoti vokuvhota vanhu vozvavo vakangoita sesu, isu tinogona kuzosumuka maitaa kupindukira marepublican aya akatanatsokuhwisisa kuti zvinorevei kusakwidza chikwereti ichi. Saka vaBiden vane basa rokuti nyange vachitaudzana nevepati yavo nevaRepublican vachasumuka zvandofunga nechina chino ichi, vachienda kunoita marari munyika yeAmerica vachifamba vachinorevera maRepublican kuti havasi kuda kuvhotera mari imwe yavakashandisa ivo chikwereti kuti bhadhari.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Amai Grace Mugabe vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe anochengetwa paHeroes Acre. ZANUPF inoyambira vatsigiri vayo mumashonaland west pamusoro pevanhu vainoti ndeve G40. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare maniro anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.